Magweta vachamisa aita chipatapata kuti vabate nguva yekusvitsa mapepa kudare repamusoro-soro reConstitutional Court sezvo nhasi ranga riri zuva rekupedzisira kuti vapikise zvakabuda musarudzo pasi pemurau. Rimwe remagweta vachamisa vatava nemupofu vatichasara yave nyaya yekuti vatongi vachinzwa nyaya iyi.
Umbo hwachona ndehwemafiga, toratidza chaiko chaiko kuti mafiga aisa aitwa zvakanaka. Pane umbowo hune chekuita nemaitirwo ezvinhu yatikati process pachirungu. Pane umbowo hwemamiriro ekunze panguva yesarudzo, maballot box achiunzwa akavhurwa kare, vanhu vachifikidzigwa nokurohwa pamwe chete noku zvinhu zvakadaro. Izvozvo ndoumbo hwacho.
Vampofu vati vasvitsa umbowo hwakati tsvikiti kudare hunoratidza kuti sarudzo idzi dzakabirirwa. Vati chikuru paumbowo hwavanahwo ndechekuti zvakaziviswa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission zvakasiyana nezviri pamapepa akasainwa nevaimirira mapato panzvimbo dzaivhoterwa kana kuti maV11 forms.
Mapepa aiswa mudare, saka zvose zvave kufambira mberi. Zimbabwe yave nemukana wekuti nyaya yavo itongwe mudare, saka ndozvaitika.
Vatiwo vari kutyisidzirwa zvikuru nekumirira kwavari kuita vachamisa panyaya iyi, asi vati havasi kuzodzokera kumashure.
Vanhu vanondityisidzira, havasi kumira. Naiko zvino ndichiri kungomhanya ndotogara musango. Pane zvinhu zvakatoitika pamuviri wangu nekuda kugara musango. Asi kuti tiri magweta.
Mapepa asvitswa kudare aya asvitswawo kune vese vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba pamwe nemukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoilet Laigwana kuti vapindure kudare. Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi nezuro vakati havaizoenderera mberi neurongwa hwekugadzwa kwavo kudzamara nyaya iyi yapera kunzwikwa nematare sezvataurwawo navamupofu kuti kugadzwa kwanga kuchida kuitwa vamunangagwa kwave kufanira kutombomiswa. Vachamisa vanoti ndivo vakakunda musarudzo idzi, kunyange Zeki yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.